Nengo dzakawanda dze-CCC dzakadzingwa mumakanzuro neparamende navachavangu uye kubvira pasi yavachamisa pane nezvikwata zve-CCC zvakawanda muZANU-PF zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmmerson Mnangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028 kunyange hazvo vaMnangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo pane vamwe mubato ravo vari kuti ngavarambe vari panyanga vakawanda vakataura nestudio 7 vakaita semumwe mugaro wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro
tichazivi kuti tine opposition bato racho riri kutonga riri kuita madivisions muri kuita vanhu vakawanda vakuba vari kugadzirira manyaya vachidai hatisisina utungamiri hwakakwana saka tinoti 2024 apera riri gore nenyika iri kungotongwa separini
vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza studio 7 kuti zvese zviri kuitika muCCC neZANU-PF makakatanwa ezvigaro asinei neveruzhinji
vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here kuti zvoupfumu hwenyika zvagadziriswa here kuti vanhu vezimbabwe vanochouvira
vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paafrica university dr wellington gadzikwa vaudza studio 7 kuti makakatarwa muZANU-PF akaipa nekuti ari kutodzorera basa rehurumende kumashure vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe
chido chebato chaiwa chido chavo asi hachifaniri kuuswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato nekuti vanhu vanotohweterawo mapato avo vashoma shoma sereki pane vanhu vakazara munyika
zimbabwe yakaita musangano wesadec uyo unonzi nenhengo yeCCC vamorgan coni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga
ndakasungwa nemapurisa nemhosva yandakafara saka hazvina kundifadza gosi ragara mujeni ndisina kana machaji ndisina kana mhosva
kusungwa kwavagoni nevamwe kusanganisira vajameson timber veCCC pakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States European Union neUnited Nations vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vagoni navatimba zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika
zvinhu zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofa nobatwa uchinzi wangoda kuita mhosva yakati wozonzi tazoona kuti mhosva iyeyo hauna kuzoita saka wokubva wongoregerwa saka ichitoziva kuti munhu acanga apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake
gore rino paramende yakapasawo bhiri reprivate voluntary organization amendment bill mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemitemo yakaita sepvo amendment bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavaMnangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seamerica
america ndeimwe nyika iri kushoropodza tava kuitazve kusaina pvo amendment bill zvakangofanana nekuda kudzidzvirira kana kuratidza kuti ava kubatisi vamunenda wakutonga vainewo masangano akazvimirira egare kushandawo kuona kuti nyaya dzafamba sei
mutauriri wechikwata cheCCC chinotungamirirwa navatimba vapromise mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakavi nekusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya vatichinotsuisa ndechekuti vaMnangagwa vari kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavaMnangagwa
gore rino rakationa kuna tishinda conference tishindo tinira kwa resolutions kuti tinoda kuti vamunangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoitwa pabumbiro reresolution
panyaya yekuti hurumende yezanupf yakashungurudza vanopikisa nevanozwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano wesadic vamarapira vati mutemo mutemo uye munhu wese anofanira kuutevedza zvisinei nekuti pari kuuya vaenzi here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.